manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 22, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu kana akanganisa ndofunga vane basa iroro tikaenda kubumbiro remutemo pane nzira yadzinouya zvinofanira kuitwa naye. Unosungwa uchiudzwa kodzero dzako uchiudzwa chawasungirwa uendeswa kumapurisa kwete kuti unoendeswa kuvanhu vanononwisa munhu mvura yemuchimbusi.
Masangana anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwemushandi wekambani yeBus Stop TV Samantha Kureya. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa misangano yekuratidzira iyo yakarambidzwa nemapurisa. ZCTU inoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi roita kuti vamwe vanhu varasikirwe nemabasa. Indio mimwe emisoro inaudzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu neveruzhinji vanoti vari kushushikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwemutambi wemutambo wepaterevhizheni nepazvivhitivhiti wekambani yeBus Stop TV Samantha Kureya. Uyo anonyanyozivikanwa nerekuti Gonyeti, uyo akarohwa kumba kwake neZuro Maneru, akanosiyiwa kunotoni arohwa pamwe nokubviswa zvipfeko zvake. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe iro riri kubatsira Gonyeti nekumurapisa nezvimwe vatava nemoyo vaudza Studio 7 kuti Gonyeti akasvikirwa nevanhu vaive nepfuti vakapaza gonhi repamba pake akapambwa nevanhu vainge vakavhara zviso zvavo. Vamoyo vati Gonyeti nehazvanzi yake vakarohwa zvakaipisisa akabviswa mbatya pamwe nekumwiswa mvura ine sewage nevanhu vakamupamba. Izvi zvinonzi zvakaitika panguva dzekuma 10 Maneru uye Gonyeti akazonotorwa nemapurisa ekumarimba police station.
Mapurisa akandomutora nehanzvadzi yake kunotoni vakaenda naye kundomuendesa kuchipatara. Kwa isu semisa Zimbabwe tichinge takuedza kubatsirawo akaenda kuchipatara adzirapwerapwei kubva Zuro. Nhasi zvakare adzokera kuchipatara vana mazvikokota veutano ari kumutarisa zvakasimbarara. Kasi zvina kuti chikisa ndezvekuti izvi zvakanangana naSamantha chete here kana kuti zvanangana nananyanduri vese vari mukambani yavo inonzi yoBus Stop TV.
Vamwe vatiwo chave kutyisa ndechekuti vamwe vashandi veBus Stop TV vakasvikirwawo nevanhu vakaita sevakapamba Gonyeti. Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vati varwadziwa chose nekupambwa kwaGonyeti uye vati chinotyisa ndechekuti izvi zviri kuitika apo paine kupambwa kwevanhu vakawanda munyika zvikuru sei vemapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Vati Gonyeti haana njodzi yaanokonzera kuhurumende uye hapana chikonzero chaangapambirwe pamwe nekumbunyikidzwa.
Saka handisi kunzwisisa, ini ndiri kutadza kuzvinzwisisa kuti akatorerwei Gonyeti. Hameno kuti vari kumuona semunhu ari kuti yamhandu yehurumende. Ndodzokazve ndoti neZuro ndakanzwa mutungamiri wenyika vachitaura nezverule of law kana kutevedzwa kwemitemo. Munhu kana akanganisa ndofunga vane basa iroro tikaenda kubumbiro remutemo pane nzira yadzinouya zvinofanira kuitwa naye. Unosungwa uchiudzwa kodzero dzako uchiudzwa chawasungirwa uendeswa kumapurisa kwete kuti unoendeswa kuvanhu vanononwisa munhu mvura yemuchimbusi.
Vaenderera mberi vachiti Gonyeti nevamwe vake vari kuita basa guru rekufadza vanhu vari kutambura munyika.
Ndakateerera Gonyeti achitaura. Inini kwandiri ndiri kuona vaine chinano chaka simba pa zvinhu zviri kuitika munyika yedu kuti vanombodzoreredza pfungwa dzevanhu. Tombokanganwa pachirungu zvinonzi matambudziko atakatarisana nawo ari kuenderana nema austerity measures. Anounza stress yakanyanyisa. Saka ukaenda ukanoita 3-4 minutes uchiseka wakatarisa Bus Stop TV zvinombodzoreredza mama level eBP nezvimwe zvakadaro.
Muzvare mukoko vati masangano avo achaenderera mberi achitaura zvese zvakaipa zvinoitika munyika, uye hurumende inofanira kuona kuti vaita basa ravo pasina kushungurudzwa. Mumwe akamboshanda naGonyet makore maviri apfuura, God knows homwe, audza Studio 7 kuti ashushikana zvikuru paanzwa nyaya yekupambwa kwaGonyet.
Semaziro andoitawo Samantha. Ndisamantha akasiyana pazvamunoona pamasaisai. Ndisamantha akatosiyana munhu akanyorwa. Munhu anoshingira kuti munhu akaita sei inge ichichengetedzekawo iyo aona uchoviri, nekuti basa unenge kusina, asi nekuda kwekuti as an industry art ndokwakatorega nditose mukana maproductions andibvo makurudzire zvamuchose. Kana musiri kuwirana nezvinenge zvichitaurwa, zvinoda kuti munhu ongoita sei ivo vacho vari kuita izvozvo, weyo nepfungwa dzenyu against pfungwa, because kuita abduction kuperwa nepfungwa chaiko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti Gonyet nehazvanzi yake vakamhangara nyaya yavo kumapurisa, uye mapurisa ave kuferefeta nyaya iyi. Vanyati vati vese vanenge vaine nyaya dzavo kana vanenge vatadzirwa ngavamhangare nyaya dzavo kuti dziongororwe. Gonyet akasungwa nemapurisa gore rapfuura mushure mekunge aburitsa mutambo wairatidza kushungurudzwa kunoitwa vanhu nemapurisa, uye Misa Zimbabwe inoti inoona sekuti izvi ndizvo zviri kuramba zvichiita kuti ashungurudzwe sezvo achiramba achiburitsa mitambo yakadai. Kupambwa kwaGonyet kunotevera kupambwa kwavatatenda mumbeyarara muHarare vakarohwa zvakaipisisa zvekuti vachiri muchipatara. Nhengo dzebato rinopikisa remdc dzakawanda kusanganisira mutevedzeri wameya weguta reBulawayo dzakapambwawo nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani mukati memazuva mashomanana apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa emaMutare akarambidza zvakare kuratidzira kwanga kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC muguta reMutare nhasi. Mukuru wemapurisa mudunhu iri, Chief Superintendent Florence Marume, vanonzi vakapa nezuro zvikonzero zvokuti vanotyira kuti kuratidzira uku kunozogona kupedzisira kwaita mhirizhonga, vachiti vakazviona mune kumwe kuratidzira kwakamboitwa nebato iri muguta iri munguva yapfuura. Aka kave kechishanu mapurisa achirambidza MDC kuratidzira uku. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Svondo rapera, mapurisa emuHarare akarambidza bato iri kuratidzira zvimwe chete zvakaitwawo svondo rino nemapurisa ekuBulawayo, kumasvingo neGweru. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti sebato vashamiswa nedanho remapurisa iri, vachiti vachagara pasi kuti vaone danho rekutora kuenda mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvino katikamadza vajonga kuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichingombunyikidzwa kubva kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nhasi tichifanira kuti tinge tichitaridzira kwaMutare. Zvino katikamadza chose kuti vanhu vari kudzivisiwa kuti vange vachitaridzira, asi mutemo wenyika uchiti vaa vanotaridziri muRunyararo.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakunyime imvume yekuratidzira?
Mapurisa vari kuti iwo pakamboitwa kutaridzira pakaita mhirizhonga. Kechipiri, vari kuhoreketa kana kutaura nenyaya dzepublic safety. Asi ndingada kuti ndibudise pachena kuti MDC mukati yatakanangana nesarudzo dza2018 takaita kutaridzira kakawanda chaizvo maguta ose kusanganisira guta reHarare, apo pataitaridzira maringe nekuti iko panofanga paine hwaro hwakajeka nemitemo yakajeka yokuti munyika medu yeZimbabwe muve nesarudzo dziri pachena. Zvese izvi zvakaitwa muRunyararo. Ndoda kuenda mberi zvakare ndichiti hapana patakambozivisa mapurisa seMDC tichida kuti tinge tichitaridzira, tika tari zira zine miri jonga. Musangano wedu ni Norowondo yokuita kutari zira kurumuru nyararo zese izi mapurisa mzisila kuti MDC hapana payaka mbozisa mapurisa na utichita izi. Checha ni mapurisa edu tichiwa zisa kuti musu wakati kakati kisatari zira zikonzeo zili zakati zakati seipapapa zikonzeo zili zilipachena zosu kama ni munu wese uye zino bata munu wese ungawa munu wese anu ungawa munu MDC ungawa mpurisa ungawa msoja ungawa msiaiwo matambu ziko kutu munyika zina zina mela zakanaka zakafano usha wakofiwo zubata munu wese kukwira kuta zunu zubata munu wese kusha wako mvura kusha wako mageti zubata munu wese saka isu semusangano wa MDC zikonzero zirapa aziti gutsi nekuti atina patakambotari zira zine mishu nga mkati ene zini zino zikama zini noro hondo
saka mchato ramatano hapi kuenda mberi tushona uti kuratidzira kwese kwa mama makaronga kurukurambizwa nemapurisa
musangano no utunga miriri tinogara pasi tagara pasi toona kuti zvatambunyikidzwa kuti kodzeredzwa neZimbabwe zvatambunyikidzwa totora danho ripi zvatenge tatora danho iroro tozivisa vanhu veZimbabwe kuti semusangano wenyu wamakavhotera gore rapera musi 2018 muna July tava kutora gwara iri kuti vanhu vazive kuti musangano wedu weMDC musangano wevanhu.
Vanga vari murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare mamutare nestudio 7. Zvichakadaro mashoko atiri kutambira anoti vachibaya vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa misangano yekuratidzira iyo yakarambidzwa nemapurisa. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vari kutamborinyoka vanoti vachibaya vazvipira voga kumapurisa epaHarare Central Police Station Masikati anhasi apo vanzwa kuti mapurisa ekuGweru anga achivatsvaga. Semurongi wemisangano yebato vachibaya ndovanga vari pamberi pekuronga kuratidzira kwebato ravo maguta mashanu anoti Harare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare. Pataenda pamhepo vachibaya vanga vachiri kuHarare Central Police Station negweta ravo vaObei Shava. Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushayikwa kwemari yave kupa kuti vashandi vakawanda munyika varasikirwe nemabasa. VaMutasa vanoti uwandu hwevashandi vari kuenda kusangano ravo nenyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika huri kuramba huchikwira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza sezvo vati vanga vari kumusangano kunyanga. Asi mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo uye mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga muhurukuro dzatakaita navo vakatenda kuti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka. Vaviri ava vanoti uwandu hwezvinhu zviri kugadzirwa maindastiri emunyika wadzikira zvakanyanya nematambudziko akatarisana nenyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaMutasa kuti tinzwe zviri kuitika.
Vamabhizimisi vakuzviona manje kuti inonzi dhimandi pachirungu hakuchina vanotenga, saka kunyange nemabhizimisi akutotanga kuita vamwe achivhara vamwe achiretrenja. Iko zvino tiri kumubishi revanhu vari kudzingwa mabasa mumasekta ese zvavo nemaretrenchment.
Kuri kunyanya kuvharwa ndekupi?
Makambani mazhinji anoita zvekugadzira zvinhu nenyaya yemagetsi yabva yauyawo yekuti kunze munyika hamusina magetsi, zuva rese kunenge kusina magetsi. Saka makambani mazhinji iko zvino ari kuita inonzi downsizing, vachiridyusa vashandi. Vamwe vari kudzorera vashandi kudzimba munozongonzikana paine magetsi moshanda maawa mairi kana matatu, mobhadharwa maawa iwayo. Saka pamwedzi wese vashanda vachatokwanisi kuwana mari dzavo dzakakwana. Koitawo makambani mamwe aakutiudza vekunana fodya uku kunogaiwa fodya uku vari kutotiudzawo kuti vaakufunga kuenda kune dzimwe nyika kuti vanoitira mabasa avo ikoko nekuti munomu hazvina kumira zvakanaka. Mumabhengiwo vashandi vari kungodzingwa maretrenchment haasi renhamo. Muzvitoro tiri kuona futi kuti vashandi vaakuiswa panano zvimazero hour contracts nokuti hakuna magetsi, vamushandi kumabucha kusina nyama yakawanda ichaodwa, vashandi vanobika chingwa hachichatengwi, uyezve hachisi kufamba zvakanaka nekuda kwekuti flour yacho haisi kubatika zvakanaka, vese vavari kuluza. Saka hapasisina pakamira zvakanaka, ari munhu ari kurwara, nyika ino ndo inenge ichitonzi ari kurwara nemuviri wese. Pari kuda kuti dai pakurumidzwa kuwanika kuti pangagadziriswa sei, kwete nekuchichidzirana kana nekusungana nekumbunyikidzana, asi nekukurukura kune kuremekedzana, kuziva kuti umwe ane chaanoziva, umwe ane chaanozivawo, zvakasiyana siyana, nyika ienderere mberi.
Mati, vamwe vashandi vari kuiswa panonzi mazero awa, panenge pachiitwa sei apa?
Mazero awa contract ndeyekuti hauchabhadharwi, kunzi une mari inozikanwa kuti pei yako ndeyemwedzi wese, asi wava kuti paunzwa magetsi wofonerwa kunzi uyai mushande, moenda. Magetsu anoenda nenguwa yaanodai musina kana kuti munoziva kuti achaenda rini. Pamwe mukashandawo 1 hour ndiyo yemuchabhadharwa iyoyo. Zvireva kuti pamwedzi pamwe munoshanda 6 hours kana kuti 10 hours vaakubhadharwa iyoyo. Saka hapasisina manje kuchengetedzeka kwepfuma yevashandi, nekuti kunyange paunogara hauchazivi kuti mari yekubhadhara rendi unoiwana here.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika nhasi muno muAmerica. Nhasi nepenyuro yeVoice of America iri kuita hurukuro pane chimwe chikoro chepamusoro-soro cheNorfolk University chiri mudunhu reVirginia, idzo dzakanangana nekucherechedza kusvitsa makore mazana mana kubva musi wakatanga kusvika muAmerica vanhu vakanga vapambwa muAfrica muna nyamavhuvhu 1619. Mugore iri chikepe chainzi White Lion chakasvika pamahombekombe eChesapeake Bay ndokumira paPoint Comfort, apo chakaburutsa vanhu vatema 20 vainge vabvutirwa maputukezi ainge avapamba muAfrica. Chikepe chemaputukezi ichi chainge chakananga kuMexico. Kusvika kwevanhu vatema ava makore mazana mana apfuura kwakava kwekutanga kwenhapwa dzaiuyiswa kuAmerica. Kubva gore iroro kutengeswa kwevanhu vatema vachiitwa varanda kwakaenderera mberi. Hurukuro dzanhasi idzo dzichange dzichiitwa nenyanzvi dzinobva muzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica yose dzichange dzichitaura pamusoro pekusvika kwenhapwa muAmerica, gakava riripo pamusoro pekuita mumwe munhu muranda pamwe nekunzwisisa zvinoreva huranda. Tichakupai zvizere nezvehurukuro idzi muchirongwa chemangwanani mangwana. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekukwira kweuwandu hwevanhu vari kupambwa vachishungurudzwa, vamwe vachisiyiwa vaitwa kafira mberi. Mukati memazuva 10 adarika, nhengo dzebato rinopikisa reMDC vemasangano akazvimirira pamwe nevamwewo vane chekuita nezvematongerwo enyika kana kurwira kodzero dzevanhu vakapambwa nevanhu vaive vakapakata zvombo avanofungidzirwa kuti vasori. Izvi zvinonzi zviri kuitika mumaguta anoti Harare, Bulawayo neMasvingo mushure mekunge MDC yazivisa kuti nhengo dzayo dzaizopinda mumigwagwa dzichiratidzira. Asi vanotsigira ZANU-PF vari kuramba kuti hurumende ine chekuita nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanhu uku, vachiti izvi zvinogona kunge zvisinei nezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vaOK Machisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMachisa kuti vanoti kudii nekupambwa kuri kuitwa vanhu.
Regai tiyeuchidzane kuti izvi zvinhu izvi paitonga vaMugabe zvakanga zvichiitika chaizvo, yanga iri nzira yekuda kunyaradza kuti kodzero dzevanhu dzisaonekwe kuti dzakanganiswa. Tikatarisa iko zvino, nyaya iri kuitika yekupambwa kwevanhu vachinorohwa, vachinwisa masuweji kana kuti vachivhiringwa kusvika panguva yekuti iwa vachatozivi kuti vakuitei. Zvatanga futi, saka iye uchidzo kana iyambiro yatinoda kupa kuhurumende. Kuti zvinhu zvakaita sezvizvi hazvina nzvimbo munzvimbo inonzi ine demokrasi seZimbabwe.
Regai tinzwewo kuna vachirumanzi, vachirumanzi munotiwo.
Zvinotaura vamachiya ndizvo chaizvo izvo. Ende munhu wega wega anogara muZimbabwe anozvikurudzira kuti izvozvo zvinge zvichiitwa. Ndo zvinozonzi Zimbabwe ine peace kana kuti ine security, vanoda kushanya vanouya. Asi pandinongopokana navamachiya ndopo kuti vari kunenera hurumende. Ipapapa ndo pane nyaya. Ameno kuti evidence dzacho idzodzo vanodziwana kupi? Inini zvangu handitauri hurumende, handishandi kuhurumende. Asi somunhu anoongorora nezvamatongerwo enyika, unongoona kuti apa blame yakutopiwa nhingi zvisina proof. Uchienderera mberi nenyaya yarataura kuti yama human rights. Shuwa mukatarisa mune muZimbabwe. Zviri documented, zviri kuzikamwa kuti dambudziko riri muno muZimbabwe raita kuti nhasi Zimbabwe icheme masanction. Nhasi uno the American government ine embassy munemu inozikamwa kuti ndiyo iri kukonzeresa. Asi hatina kumboona vana vamachiyava vari mberi vachimacha vachienda kuembassy yeUSA kuti onai maparadza ruzhinji rweZimbabwe. Saka unozosha kuti mahuman rights avanotaurwa ndeapi. Ndinoda kukumbira Studio 7 namaZimbabweans kuti munhu ari kutikonzera izvi iAmerican government tose ngati machei tinoratidzira ndobva nenyaya.
Vamachisa hanzi muri kunongedza kuhurumende, pane proof here kana chiratidzo chekuti hurumende ndo ine chekuita nekupambwa kuri kuitwa vanhu?
Ndaikumbirisa kuti gona wapotera vadzose pfungwa dzavo. Vazive kuti President vamunangagwa vakaisa pachinzvimbo inonzi Commission of Inquiry yaitungamirirwa navamuhande. Saka izvozvo izvo kuisiwa kwakaitwa commission iyoyo vakavaona kuti pakaitika mirishonga nekupfurwa kwevanhu musi wa 1 August. Hatidi kuita sokuti hatizvizivi izvozvo. Taurai henyu nemapoliticians nenyaya dzemasanctions. Asi ndoda kukumbirawo kubvunza kuti kana fueli kamuwa yose nemunhu umwe chete muZimbabwe masanctions here? Corruption yatiri kutaura nezvayo iyi nhasi masanctions here? Ngatiregei kurova chinhu takaviga tsvimbo. Ngatingonangai pazviri. Tave muna 2019 mutungamiriri wenyika akatombotaura kuti hai masanctions tapfuura pazviri, hatiregei kuva bembera nezvavo. Ngatitarisei kuti tosumudza sei nyika yedu. Saka ndiri kushaya kuti masanctions aya azongochinja all of a sudden ototanga kunzi ndiwo abata zvinhu nokuti ndombokukandirai mubvunzo iwo musakangamwe chazuro futi nehope.
Musarova imbwa makaviga mpinyi.
Chiregai ndindire mberi. Chirumanzu ndindapiwa mukana
wokutaurapananaiwenu
bati makuchidzorera kumashureka, makuchidzorera kumashureka. Nyaya yemasanction is a burning issue.
Vachirumanzi mirai vapedze nekuti nguva dziri kufamba.
Ndaizokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti chese chese chamaona chiri panext door chinoita sokuti muvhunduke. Musamirire kuti pazonzi pashaikwa munhu.
Vachirumanzi petai chirongwa.
Ndandichingokumbirisa kuti dei nyika yedu tafungirana, tashanda pamwe chete. Tosiya nezvokuva nechindini chokuti inini ndezvitei nokuti ndinowana mari kuti mhuri yangu igute.
Vanga vari vanongora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano rinorungira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zimu Rights, VOK Machisa. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva rinoti nhengo dzaro dziri kuungana mangwana kumahofisi yegurukota rezvemari vamutuli Ncube. zvichema kwarinoti kuparara kwaita mihoro yadzo. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vachange vakapfeka mbatya nhema musi unotambira varairidzi senzira yekuratidzira kuchema kwavo rufu rwemihoro yavo. Munyori mukuru musangano iri vaRobson Chere vaudza Rechoto weStudio 7 kuti vari kuenderera mberi mangwana nekuungana pamuzinda wegurukota rezvemari izvo zvavachapota vachiita mwedzi wega wega.
Chokwadi, mangwana tichange tiri pamuzinda wegurukota rezvemari, asi tiri pamuzinda uyu tiri kuenda kunhamo. Mangwana izuva rerufu rekuti varairidzi vose vomumaruwa vachange vakaungana pamuzinda wegurukota rezvemari tichichema nyaya yemihoro yedu, tichichema nhamo yatiinayo isu sevarairidzi yekushaya chokubata, tichichema zvekare kurarama kwatiri kuita kwekurarama nekunonga svosve chairo mumuromo, tichiona kuti mihoro yatiri kupiwa haisi kutongokwana kana kuti munge uchitsvaga chikafu chemazuva anokwana kana matatu chaiyo chaiyo chemhuri kana ine vanhu vashanu. Saka tiri kuenda pamuzinda wegurukota rezvemari vamutuli Ncube nekuti ndiwo vanova vaita kuti nhamo iri kana kuti dambudziko ratinaro iri ringe riripo. Saka mangwana tinenge tiri
sei vachere muri kukurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya nhema mangwana?
Mbatya nhema dzinoratidza munhu afirwa, saka isu tisu taungwa nenhamo. Saka tiri kuti vese vachange vachida kubata nesu parufu rwatinaro, rufu rweupenyu hwedu, rufu rwemihoro yedu, vange vakapfeka zvitema mangwana pamuzinda wegurukota rezvemari vamutuli Ncube.
Urongwa hwokupfeka zvinhu zvitema uhwo musi wezuva ramunotambira mari muri kuhuita kwemangwana chete here kana kuti zvo urongwa hwamuchange muchiita kwenguva yakareba?
Tingangoti mangwana ndokutotanga kuenda kunochema ipapo, asi tine zvakawanda zvatitaronga maererano nenhamo yatinayo mumazuva ari kutotevera iyaya. Saka tingangoti uku ndiko kutotanga, asi idanho richaenderera mberi nenzira dzakasiyana siyana dzatichange tichitora muchema kwatinoita mihoro yedu.
Sei musiri kunangana nehurumende yose pane kungonangana chete navamutuli Ncube?
Tinonangana navamutuli Ncube nekuti tichiona vamutuli Ncube ndiwo wakaunza avari kuti maausterity measures, asi maausterity measures achone achiomesera upenyu hwevashandi hwemuZimbabwe. Saka vamutuli ndo wakaunza kuti matax ari kuwanika achakonzeresa kuti mihoro yedu inge iri mishoma. Maausterity measures avakaunza aya achinyanyoomesera zvikuru isisu washandi, asi asingaomesereri vari ivo vacho vakuru vemuhurumende. Saka vamutuli ndo watingangoti enemy yedu number one panguva ino itikatarisana nenyaya dzemihoro yedu.
Tiri kunzwa kuti mapurisa haasi kubvumidza misangano kana kuti masangano kuungana mumaguta, imi hukama hwenyu nemapurisa panyaya iyi hwakamira sei?
Pakanaka ipapo, isu tiri kukurudzira kuti vanhu vese vauye. Isu tiri badzi rinoona nezvevashandi, atiri kuti ma trade union organization. Saka mutemo nebumbiro remuZimbabwe haritibvumire kupiwa mvumo nemapurisa, tinongosangana hapana chakaipa, even posa haishande kwatiri. Saka aiwa, zvatiri kuita zviri pamutemo zvakajeka, nemapurisa wo tinotovakurudzirawo kuti kana vachida kuchema nesu aiwa ngavauye ticheme tiri pamwe chete.
Vanga vari munyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunare muHarare naRechoto weStudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa kupambwa nekutotywa kuri kuitwa vanhu munyika asi pasina anosungwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwemushandi wekambani yeBusstop TV Samantha Kureya. Murongi wemisangano muMDC Vamos Chibaya vanosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa misangano yekuratidzira iyo yakarambidzwa nemapurisa. ZCT inoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi roita kuti vamwe vanhu varasikirwe nemabasa. Anokuoneka here mufaro? Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina nitungamiri Nkomo.
Sokuisika tisendaba ku VOA.